Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 7, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chekutanga ndotenda zvikuru kuti mandipa mukana wakadai Studio 7 kuti ndinge ndichimhorisa vana veZimbabwe munguva yeEaster kuti vanonamata rambai muchinamata muchikomborerwa.
Studio 7 yasvitsa makore maviri nhasi ichitepfenyura.
Magadiko vatereri, ini ndini Thomas wa Mapfumo kana kuti Mukanya. Ndini ndine kambo kaita kunozwa kanovhurishwa Voice of America.
Bepa nau reherald rinoti Reserve Bank of Zimbabwe yambomisa kushandiswa kwemari nemudziyo nevamwe vana muzvina bhizimisi vari kuburitswa munyaya yakaitwa muchiwande nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepa nau reherald rinoti Reserve Bank of Zimbabwe yambomisa kushandiswa kwemari nemudziyo nevamwe vana muzvina bhizimisi vari kuburitswa munyaya yakaitwa muchiwande nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. Vatorerwa matano vanosanganisira vaEwan Macmillan, vaKamlesh Patni, vaObert Angel uye vaSimon Rudland. Mabhanga ose emunyika anonzi atumirwa matsamba ekuti vanhu ava vasatore mari dzavo, asi vana ava vari kuramba kuti vari kuita zveuori. Vanhu ava vose vanobuda vachiti vanoshanda nevakuru vakuru vehurumende, bhanga guru renyika uye kambani yeFidelity Printers. Nyaya dziri kupomerwa vanhu ava dzekubuda vachiti vanogona kuchenesa mari dzakasviba dzinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinogona kupinza Zimbabwe muna taisireva, sezvo dzinogona kuguma dzoferefetwa nesangano remapurisa pasi rose reInterpol, zvichizopawo kuti mamwe masangano akaita seFinancial Action Task Force agume apindira. Asi hurumende yeZimbabwe kuburikidza negurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa yakati yakazvipira kuferefeta nyaya dzose idzi. Ofisi yeUnited Nations Office on Drugs and Crimes inoti pagore mari dzakasviba dzinocheneswa dzinosvika matrillion maviri. Dzimwe mari idzi dzinozoguma dzoshandiswa nevanopfurikidza mwero. Mugoziya rezvenyaya iyi tabata sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa.
Chekutanga ndotenda zvikuru kuti mandipa mukana wakadai Studio 7 kuti ndinge ndichimhorisa vana veZimbabwe munguva yeEaster kuti vanonamata rambai muchinamata muchikomborerwa naIshe wedu Jesu Kristu. Ramangwana richanaka nekuti akauya kuzofira matadzo edu kuti tigare zvakanaka. Chepiri ndinotenda Studio 7 kuti munoramba muchitipa mukana wakadai kutaura nevana veZimbabwe. Chinhu chechipiri chinoda kutaura panapa ndechekuti ndinotenda ndinokorokotedza Studio 7.
Tine urombo vateereri, tichazodzoka kuna vaMutasa. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Kune avo vanenge vachida kutaura nesu makasununguka kutumira tsamba kuStudio 7 @voanews.com. Zimbabwe yabatana nasi nedzimwe nyika kurangarira kushungurudzwa kuroverwa pamuchinjikwa nekuzomuka kwa Ishe Jesu Kristu. Kunyangwe vatendi vari kumakereke vamwe ndivo vatora mukana uyu kuenda kumusha, asi nekuoma kwakaita zvinhu uye nyadzi zveupfumi vanhu vashoma ndivo vakwanisa kufamba. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelasa Muhlanga Nyahuye weStudio 7 abata vaJacob Maforo vekereke yeGlobal Methodist Church iri kuKansas muno muAmerica.
Kune vatendi zororo reEaster rakakosha nekuti ndori nemudzi wekutenda kwedu. Saka muzororo iri tinopemberera kumuka kwaishe wedu Jesu Kristu, chinova chinhu chikuru chatinobatisisa. Saka kumuka kwaishe wedu Jesu Kristu, asi munguva iyo ino tinenge tichirangarirawo zvakare kuzvipira uko Ishe wedu Jesu Kristu wakaita, pakutambudzwa kwawakaitwa, pakusungwa kwawakaitwa, pakutongwa kwawakaitwa nepakutongerwa rufu chaiko. Saka ndozvimwe zvinhu zvatinorangarira, asi tichizonyanya kukoshesa kumuka kwawakaita kubva kwakafa.
Kwamuri ikoko, zvii zvamuchange muri kuita?
Takatanga nekupemberera Palm Sunday, kana kuti yatinoti Passion Sunday, iyo vanhu vanenge vachipemberera tichiimba hozana hozana kupinda kwaishe wedu Jesu Kristu muJerusalema zvisati zvatanga zvekusungwa kwavo. Kwakupinda mumaservice edu nezuro ndo zuva ratinoti Monday, Thursday, zuva rekurangarira chidyo chakaitwa naIshe wedu Jesu Kristu nevadzidzi vavo. Panova ndipo pavakageza makumbo evadzidzi vavo, vachiratidza kuzvininipisa, kwete kuzvininipisa kwega, asi ndo pavakatinda kukupai murayiro mutsva wekuti mudanane. Saka ndo zvinhu zvatinonyanyokoshesa. Wari pachiitiko ichocho ndipo pavakataura nekunongedza kutengeswa kumukirwa kwavanga vachiitwa. Nhasi tinenge takutaura nenyaya yekufa kurowerwa kwakaita Ishe wedu Jesu Kristu pamuchinjiko. Maservices asi Sunday tinotanga kuseni seni, tinomukira na 6:30 kundopemberera kumuka kwaIshe wedu Jesu Kristu.
VaJacob Maforo vekereke yeGlobal Methodist Church kuKansas muAmerica vachitaura vari parunhare naMavelasi Muhlanga Nyahuye weStudio 7. Vamwe vagari vari kumhangura mudunhu reMashonaland West vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa anodzivirira mhirizhonga, vachipomerwa mhosva yekuramba kubva pavaichera goridhe zvisiri pamutemo. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vagari ava vanoti vainge vataurirwa kuti vachere goridhe panzvimbo yemafuro emombe nesvikiro renzvimbo iyi rotina mavhunga, iro rakambonyepera makurukota ehurumende kuti rainge raona dzidzi repagomo riri pedyo nechinhoyi. Vanhu ava vanoti pavaichera vari vega hapana mhirizhonga yakaitika kwemazuva matatu. Asi zvinonzi kusawirirana kwakazoitika pakauya mapurisa anodzivirira mhirizhonga. Vanoti havazive kuti ndiani ainge audza mapurisa nezvekuwanikwa kwegoridhe kunozivikanwa nezita rechikorokoza rekuti kudhuka mari munzvimbo yavo. Pakazoya mapurisa, nzvimbo yechesi yainge yazara makorokoza kubva kumativi mana ose enyika. Mumwe mugari wekwachesi vaRain Mazwi vanoti vanhu vakamboita mari kwemazuva matatu pasina mapurisa, asi vanhu vakazozvindikitwa nemapurisa, izvo zvisiri kufadza vakawanda munharaunda iyi.
So initially vanhu vakamboshanda for 3 days pasina polisi. Vazomboitwa raid yeblack boots.
Vamazi vanoti chinogumbura ndechekuti mapurisa ave kungorova vanhu pese pese vachiti vadzokere kwavakabva.
Kukora tuma rore black boots and they controlled the whole area. Vakatanga kurova vanhu enda nhasarimuta kusvika mumashopu akagara vanhu vorova vanhu zvekere kwamukabva.
Zvinonzi pakuda kubvisa vanhu zvechisimba ndipo pakakuvara vamwe vanhu vaviri zvakaitisisa ndokuzonofira mbe. Sondo rakapera panonzi pakawanikwa zvakare mumwe mukadzi akafa atove kunhuwa panzvimbo iyi. Asi mapurisa ave kupomerwa mhosva yekubhadharisa vanhu chioko muhomwe kuti vapinde vachichera goridhe usiku vachizobuda mambakwedza. Mumwe ari kubhadhara chioko muhomwe kuti apinde anoda kuzivikanwa nezita rekuti Christian Mushandi uyo anoti
mabasa ariko mapindiro nguva yekupinda kunopindwa kumanheru kutanga pamwe pacho kunozosiyana nemazuva pamwe kuma8 pamwe kuma10 pamwe kuma12 siyana nekuti pagiraundi pakamira sei then padzimari painziyo 150 kana muti ku5 svika pa10.
Izvi zvinotsigirwa namai Precious Masango nhengo yeparamende inomirira mhangura ava vanoti mapurisa ari kuchengetedza nzvimbo yakaputika goridhe vari kuita zveori.
Dambudziko rekuitika raitinao nderekuti mapurisa vari kurambisa vanhu kupinda, vanozobvumira vanhu manheru vachivabhadharisa mari. Saka handitombotaura naDispo, ndofunga chafanana naDispo kuti tionesane kuti zvingagadzirisika sei.
Panyaya yekufa kwevanhu, amai Masango vanoti panonzi pane munhu akatakurwa akakuvara asi haana kuendeswa kuchipatara chemumhangura.
Ndakatombotsvaya kunozvitsvaga, pakafa munhu handisati ndazviwana. Ndakatombosvika nepakliniki ndisida kutsvaga information iyoyo kuti vamwe vaiti atakurwa akaenda pakliniki.
Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vanoti kana kuchiparwa mhosva mapurisa anoenda kunomisa kuparwa kwemhosva sezvaanotarisirwa nemutemo wenyika.
Isusu is long pachiparwa mhosva we move in terms of the country's constitution. As long people are doing illegal thing which are contravening the country's laws, the police has to move in and ensure law and order is maintained.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance Vafarai Maguhu vanoti dambudziko iri rinopera chete kana pave nemutemo unoita kuti makurokoza apihwe marezinesi nemari isingadhure.
Saka dambudziko iroro rinongogadziriswa chete kana hurumende ikapa mutemo, ikadzika mutemo unoita kuti makurokoza vakwanise kuwana marezinesi asingadhuri.
Asi mukuru mubazi rezvicherwa mudunhu remashonal and west valove mobvurire vanoti vave kushanda zvakasimba kuti vape vanhu marezinesi nekukurumidza. Vatiwo bazi ravo harinei nezvinenge zvichiitika panenge pawanikwa goridhe sezvo riri basa remapurisa. Kucherwa nekufambiswa kwegoridhe munyika kunonzi kuri kuitwa zvine huori mukati, izvo zviri kukonzera kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda. Izvi zvave kufumurwa nenhepfenyuro yeAl Jazeera, asi hurumende yakagara yataura kuti iri kurasikirwa nemabhiriyoni emadhora kuburikidza nehori mukutengeswa kwegoridhe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochidzokera kune nyaya yedu yeAl Jazeera sezvo tamboita matambudziko nemishina yedu. Asi RBZ sekutara kwatamboita yatora matano ekumbomisa kushanda kwemabhanga nemidziyo yevanotevera vaIwan Macmillan, vaKamlesh Patin, vaHubert Angel uye vaSimon Rutland. Kuti tize nezve nyaya iyi tabata sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa.
Zvino nyadzisa, asi zvinhu zvetagara tichiziva kuti zvinoitwa nevakuru munyika ino nevamwe vanoshandisa mazita evakuru munyika ino. Tinoziva kuti nyika ino ina upfumi hwakanyanyisa, asi yaparadzwa nokuda kwehuori nokuda kweumbimbi ndoga.
Zvave kufushunurwa izvi zvinorevei vaMutasa?
Izvi zvabudisa pachena zvinhu zvatagara tichiziva tichizevezera munyika muno, tichiziva kuti kune vakuru vari kumora upfumi hwenyika vachiuendesa kunze, vachitora pfuma yenyika vachigovana voga. Nyika isina zvipatara zvine mishonga, isina migwagwa yakanaka, isina magetsi, isina kana zvikoro nemabhuku muzvikoro, vashandi vasingatambiri, vachitambudzika, vachipunyaira. Izvi zvakanyanyira kuipira nyika nokuti zvinotadzisa nyika kubudirira. Asiwo zvinokanganisa zita renyika.
Zvinokanganisa sei?
Mune zvekufamba kweupfumi hwenyika. Pasi rose mabhanga haatenderwi, kunyanya mabhanga makuru enyika, kuti aite zvinhu zvakadai zvinoisa dzimwe nyika munjodzi, dzekutenderedza mari zvisiri izvo uyezve kubhadhara vanhu vanogona kukanganisa runyararo rwenyika materorists. Saka zvaisa Zimbabwe panguva yakaoma zvekuti dzimwe nyika dzicharamba kunyatsodyidzana nesu uyezve dzinogona kutipa zvimwe zvirango zvichatadzisa upfumi hwenyika nekugadzikana kwenyika kuti zviende mberi.
Asi aujazira isati yafushunura nyaya dzehori dzinonzi dziri kuitwa idzi, hurumende kayanga ichiti imi vemasangano akazvimirira oga ndimunogona kushandiswa kuchenesa mari dzakasviba idzi kana kuti money laundering. Zvaakuitika zvinorevei?
Izvi zvabudisa pachena nyaya yatagara tichitaura kuti kuma NGO hakuna boka rinoita uori hwakadai kana rinofambisa mari zvisina kumira zvakanaka zvingakanganisa kugariskana kwenyika pasi rose. Asi zvinoitwa nevane simba nehurumende nevari muhurumende.
Avo vanga vari sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition, sangano rakazvimirira roga vaPeter Mutasa vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel yakanda zvombo zvemuchadenga muGaza muPalestine uye kuLebanon. Izvi zvinotevera kukandwa kwezvombo muIsrael nevari kunzi neIsrael yacho ndevechikwata cheHamas. Israel yatumirawo ndege ichiti iri kubhomba mwena inoshandiswa neveHamas kuirwisa. Kunetsana kwakatanga mushure mekunge mapurisa emuIsrael arwisana nevanhu vemuPalestine muJerusalem mukereke yeAl-Aqsa Mosque. Nasi nepenyure Studio 7 Shona iri kupemberera kusvitsa makore makumi maviri kubva zvayaparurwa musi wa 7 kubvumbi 2003. Zvirongwa zvestudio 7 zvinoburitswa pamasaisai anosanganisira maradio, materevhizheni, nharembozha nepadandemutande pasi rose. Studio 7 ine muzinda muWashington DC asi iine vatori venhau mumatunhu ose emuZimbabwe, South Africa neBotswana. Ko vanhu vanofungei nezvekutepfenyurwa kweStudio 7? Kuti tinzwe nezvenyaya iyi, regai tiende kune vateereri vedu uye tinzwewo kubva kune mutori wedu wenhau Frank Chikore uyo ari muHarare. Tine urombo vateereri, mishina yedu inenge isiri kunyatso famba zvakanaka asi makaterera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Kana muchida kupinda muzvirongwa zvedu zvakaita seLive Talk kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Iko zvino tochienda kune mutori wedu wenhau Frank Chikore.
Makadini pano paStudio 7 tinokukorokotedzisai mose nemakore akawanda akadai asvitsa nepenyuro yestudio 7. Zvirongwa zvinondigonera zvakanyanya inhau dzamunopakura zuva nezuva. Kwandiri munondigonera zvakanyanya uye ndinoti basa mberi. Chimwe chirongwa chandinofarira chiya chamukomata nonoka Hwanda cheSunday. Ndechimwe chandinofara nacho kuvashamarari vose vari pamberi. Tinongoti mukoma Blessing Zulu namukoma Jonga Kandemire, mukoma Evans Zininga, vatananoka Hwande namakota Mavlas Mhlanganyauye, mose muri mbinga kwandiri panhau, mose muri vagoneri vangu pane zvose. Basa mberi nokutendai kubva kwandiri Paul Stole.
Korokoto pastudio 7 makore mazhinji ekutepfenyura rambai makadaro. Hakunokuti nevanotigonera vari kutoradwa vari kunoku namba 1 yangu zvangu ndimukoma Gordon Mangudla hava vanoverenga zvekuti hauna chaunopotsa. Tenda pana Frank Chikora hauna chaunopotsa. Tenda pana Rutendo Mawere hawa ndokubata basa zvekuti hatitaure. Tenda pana Botswana hava pana Shingrai Madondo hava munoverenga mukoma hazvina chitsotsi. Tojamba toti kuseri kokoko mukoma Jonga Kandimire hawa kana muri pamuchini unotonzwa ari zvinofamba. Kuma Blessing Zulu ipapa hawa hatitauri hawa munozama munorova. Sisimavhe hawa pakubvunza chaiko here hawa munobvunza zvona zvanzwa kuti ya zvimba pabasa chaiko chaiko. Ndambai makadaro ndiadmire ngorima uyu nemakorokoto pastudio 7 zvipano pasouth africa padzanina apa pazvita.
Dokutenda studio 7 zvizhinji nekusvitsa kwayo makore 20 years ichitipa nhau mururimi rwechishona neisindevele. Tinokutenda zvikuru Mwari kwasvitsa kwaita makore 20 years muzuva rasiri shano. Zvinhu zvinova zvinhu zvakakosha zvikuru. Tinokutenda Mwari. Chirinewo ndakatanga kutira studio 7 mugore ra2006 tichateera ma20 minutes shona neindevele. Toda kutenda zvikuru Mwari naizvozvo nebasa guru riri kubatwa nechidishona zvirongwa zvawanda kudhara kwangu na ma live talk ausina na let's talk kausina nezvimwe zvirongwa saka takutenda zvikuru nezvirongwa zvose zviri kubikwa nestudio 7 zvinova zvirongwa zvakakosha zvikuru. Tinodai studio 7 ikaramba ichienda mberi ikaramba ichitipa zvimwe zvirongwa zvakawanda. Tinokutenda vose vari kubata basa vari kugona. Handina waningati uyu ndiwo adzia number 1 mose muri manumber 1 kubva kuna uba Jonga Kandimiri kubva kuna uba Blessing Zulu baba tinoka Hwande tete Mavhila Mhlanganyauye baba Evans Zininga nevari kumusha vose vatori venhau ndakutendai zvikuru. Ndichitarisa futi nokuisindevere nda kuvatenda zvikuru vana baba Gipsy Dube vana baba Ndunga Miringomo vana baba Chris Gande nana amai Salekile Mhlanga nana amama Gumede Said nana Mike Ove nevamwe vose vari kushanda kuZimbabwe. Ndakutenda zvikuru dai Mwari akarukumbadza studio 7 ikaramba ichienda mberi nokuti ire yevanhu iri kukura tikuona basa iri kuita tinofanira nokupembera nayo. Chimwe chinandongokumbira pachirongwa chezvechitengero chemusvesvondo dai chaishandurwa chaipaitwa zvekuparidzwa nokuiswa munamato ndisingarozvikirwa zvakashata zvakanaka asi dai paparidzwa ndiko kuna chiwei nokuwedzerwawo kana kuti malaptop pavewo nelaptop inobatawo zvezvitendero zvinhu zvinenge zvakanaka. Zvimwe zvose tinozvitenda hakuna chatinga tichakaipa chiri kuitwa.
Tinotenda zvikuru vateereri vedu vestudio 7 vakwanisa kutumira mashoko nemavhidhiyo vasina kuwana mukana teererai chirongwa chedu chelive talk. Iko zvino tochienda kumutori wedu wenhau Frank Chikore ari muHarare achitaura nezvekusvitsa kwemakore makumi maviri kwestudio 7.
Vateereri vestudio 7 vakawanda vakaita samuzvare tendai nyakurumbwa vati vanofara zvikuru kuti chirongwa chestudio 7 chiri kupa veruzhinji mukana wokunzwa nyaya dzisina divira dzakarerekera uye dzine udzamu.
Studio 7 inepfuriro yakanaka chaizvo, inotipa zvinhu zvemuno muZimbabwe zvakasiyana siyana.
Mumwe muteereri westudio 7 vaMoses Kumbweya avo vanogara kuBulawayo vati chirongwa chestudio 7 chakanaka zvikuru asi hachisi kusimbisa nyaya dzekuita tsvakiridzo dzine udzamu kana kuti investigative journalism.
Munguva ino yatiri yamasisa 20 years yauya nguva yakanaka. Tine vamwe vatepfenyuri veAl Jazeera vatipa chiitiko chegold mafia. Zvinhu zvino tibata chose kuti kana zvimwe nepfenyuro dzekunze kwenyika dzikwanisa kuongorora uori kuti upere nekushungurudzwa vanhu veZimbabwe. Ko idzo nepfenyuro dzinoshandira munharaunda dzedu, kosei vasingazvionewo vasingaite iyi hatinoti ongororo ivatepfenyuri, inonzi investigative journalism.
Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati Studio 7 yakashanda zvakasimba makore makumi maviri apfuura kuudza vanhu nyaya dzinobata kodzero dzavo pamwe nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika.
Studio 7 yapa vanhu vanogara vari marginalized vanodzvanyirirwa voice rekuti vakwanise kunzwikwawo nyaya dzavo.
Izvi zvatsinirwawo nemutauri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere.
Studio 7 nepfenyuro inobatsira macitizens zvakanyanya nekuti panhau yezvinhu zviri kuitika munyika, nyaya dzesarudzo, nyaya dzekodzero, nyaya dzekutongwa kwenyika. Tinoziva kuti muZimbabwe ZBC haibuditse zvizere zviri kuitika munyika, saka zvinenge zvakanaka kuti dzimwe nepfenyuro dzikwanisewo kutaura sezvinoita Studio 7.
Mutungamiri webato reDemocratic Party vaurayai Zembe vatiwo
tinokutendai namabasa imbiri akadai nokuti munoziva sorudzi takaita chifocho kuti takatapwa nemamwe marudzi tikashandisirwa zvivharo zvakaita sendimi. Tingatora somuenzaniso ndimi yechirumbi yokuEngland uko yakauya muno ikashandisiwa pane zvose zvaiitika mukurarama nehurumende dzavapambepfumi vadzvanyiriri. Pavaitaura zvinhu zvavo, rudzi rwedu harwaiziva nokunzwisisa zvazvaireva. Saka ndo chakava chinhu chikuru chokuparadza rudzi ruchitasva matunduru.
Mibvunzo yatatumira gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mubazi ravo Vanik Mangwana yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo, asi gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati havo
vazhinji vanoenda paStudio 7 kuti vanzwe zvinotsoropodza nyika, asi zvinofanira kutatanurwa nguva dzese. Saka ini ndinongotenda mukana iwoyo wekutasanura nekutsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti zvinhu zvinenge zvakamira sei.
Valoid Damba, mutauri wemutungamiri webato reMDCT vatiwo
kuti vanonamata rambai muchinamata muchikomborerwa naIshe wedu Jesu Kristu. Ramangwana richanaka nekuti akaya kuzofira matadzo edu kuti tigare zvakanaka. Chepiri, ndinotenda Studio 7 kuti munoramba muchitipa mukana wakada kutaura nevanhu veZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezvekuburitswa kwemashoko varashwit Mukundu vatidai pasina kuparurwa kwechirongwa cheStudio 7 vanhu vazhinji vasina chavari kuziva pane zvinenge zvichiitika munyika.
Dai pasina nepfenyuro dzakaita sana Studio 7, Zimbabwe dainge iri murima. Studio 7 yabatsira kuti vanhu veZimbabwe nevari kunze vazive zviri kuitika mukati menyika, vanhu vazotora matanho kana kuve nepfungwa dzinenge dzakaumbwa kuburikidza nekuziva zviri kuitika mukati menyika.
Studio 7 inotereerwa nevanhu vakawanda muZimbabwe pamwe nekunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Hongo Studio 7 iri kupemberera makore makumi maviri kubva zvayatanga kutepfenyura, asi hatikanganwi mamwe magamba ayo akatisiya anoti Carol Gombakomba, Brandon Murphy, Peter Banga aizikanwa nekuti Safari Njema uye Sandra Nyaira. Muchirongwa chedu cheLife Talk nhasi tichataura nezvekusvitsa makore makumi maviri ekwaitwa neStudio 7 uye kucherechedzwa kwezuro reEaster nemaKristu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murari zvakanaka vateereri, ndokusiya mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda ba ku VOA.